Dichiti thank you Lord. Makandi mutsa zvakare diri mupenyu today. Panda itadza kufamba makandi simudza. Your grace diyo yakandi chengeta
all the way.
Vanhu vakati hazviti but you made a way for me. Munerima makandi venekera. Now the whole world can see. Handi chacha mwari muri neni. Murima, makati mwanangu dzoka, dakawana rudo.